Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tamurwa pangu paita moto kakomana chizera kuti kune moto panze emisimo vimbaiswa maya matayira panze pegeti ndobva pakandwa petrol saka pari kubvira nevhiti yatatokanda iyo
tiri kutandira mashoko ekuti pane vaedza kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare.
Chikonzero chacho ndechekuti pepa rekucriminal report harina kusvika rakakwana kwaaikuti rine mafamba yamashoja saka ndo atasitrigasiriswe izvozvo.
Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadiore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mashanu 7850. Nezuro vanhu vanoita gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakatapurirwa chirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane gumi nevaviri 6312. Vechidiki veMDC vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai vanoti pane vatungidza moto pamuzinda uyu asi vakwanisa kumisa moto uyu usati wapinda nechomukati memuzinda. Vanomirira Highfield West muparamende vari veMDC Alliance vaHepmo Chidziva vatsinhira izvi vachiti vechidiki vamhanyamhanya vakakwanisa kudzimura moto vachiti vakamirira mapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe zvaitika asi umwe wevechidiki vari mumuzinda uyu vanoti ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko evechidiki kana kuti Youth Communications Secretary vaWombera Ishe Nende vanoti zvinoratidza sekuti matai emotikari aiswa pamusuo wemuzinda uyu akadirwa peturu ndokutungidzwa. Vachiti vechidiki vanoona nezvekuchengetedzwa kwemuzinda uyu vakurumidza kushanda vakakwanisa kudzimura moto usati wapinda panosvikira vanhu kana kuti mulobby.
Tangonwa pangu paita moto kakomana vachitedzera kuti kune moto panze emisimo vimbaiswa maya matayira panze pegeti ndobva pakandwa petrol saka pari kubvira nevhiti yatatokanda iyo ikurakidza moto uchidi uchitungira panze ipapo. So vanhu ava vanenge vanga vachitsvaya kuti vapise mudhuri asi nenyaya yekuti pane sini riripo panze.
Imi muri mukati?
Inga ndiri mukati ye.
Maziva kuti vaiita moto uyu ndevanani? Vakonzera moto uyu kuti ndevanani?
Autokwanisi kuaoni because pane nzvimbo yakakura pakati pedhoo nepane screen pane lobby iripo ipapo.
Moto wacho uchiri kubvira here?
Vakomana vari kutsvaya kutodzima nemukati kuti vabude panze vazive kunogona kuita futi anorova.
Saka panze panani?
Panze hapana aripo, vanhu vari mukati. Panze pana tibisita kufumizira kanogona ngavaripo vanhu vairati vakanda moto wacho.
Saka munofungidzira kuti moto watangizwa nani?
Tatina kune vanhu vasiri kufara nenyaya yekuti tida kuti vanhu vabatane ma-2040 structures aitwa maprocesses ari pamutemo sezvakataurwa necourt nesupreme court kuti vanhu ngavaende kumastructures ezitwe apo pakashaika vachangirai. Saka ndozvinhu zvatiri kuda kuti leadership yedu iite take heed of tofamba tichienda kumberi vanhu vachionerana pamwe chete.
Mumoto izvo auri kubvira imwe muri mukati hausi kufamba here moto wacho? Hausi kuwedzera?
Vatu vakomana vatonge vachidzima kuti usapinde mukati.
Mapurisa mambomaona pano vambouya here vanodzima moto vayavo?
Zvinhu zvichangobva kuitika inyaya yemutoto wetechnology inoalawa kuti zvinhu zvibudisike.
Saka imi muchiri mukati muno? Muri vangani mukati?
Mukati mune vakomana vesecurity varimo nevamwe vakomana vari kuchereta uye nekuseri. Asi pangonzi moto vanhu vambenge vari hekta vachimhanya kuona kuti kwakamera sei.
Avo vange vari vanoona nezvokubudiswa kwemashoko evechidiki veMDC vaonderai Ishe Nhende vari parunhare kuHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa kana vanodzimira moto. Mutungamiri wesangano revedzidzi reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzihore. Vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso chisina kunzwikwa nezuro mudare repamusoro reHigh Court. Gweta ravangadziore vaWebster GT veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nyaya yavangadziore haina kupinda mudare nezuro nezvikonzero zvekuti magwaro akabva kudare ramagistrate haana kusvika kudare repamusoro akakwana. Vangadziore vari kupomerwa mhosva yekuungana vachikurudzira mhirizhonga mushure mekunge vataura kuvanhu vari pachinhambwe kubva pakambani yeImpala Car Rental apo vaine imwe zvikare mhosva iri mudare yokuti vakaratidzira pakambani iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navajiti kuti tinzwe pane rezvinhu.
Kunwa kuiswa musi wechipiri chikonzero chacho ndechekuti bepa rekucriminal court magistrates harina kusvika rakakwana kuHigh Court rine vamwe mabasa akashota. Saka ndiwo vatasi dare zvigadziriswe izvozvo uyewo prosecution kusaidi kudivi kwayo haisati yagadzirisawo yanga isati yafaida response yayo.
Zvinhu zvinowanika here mubasa renyu kana kuti vanogona nga vari kuitawo kuda kutenga nguva?
You can't say at this moment in vatondipa meseji yekuti ndipe vatsigiri vavo vamwe vadzidzi kuti mutungamiriri wavo ari kuuya vari kuratidzawo kwetiwo nzvimbo yetorongo haina chiso asi vari kuratidzawo kuti vari kufarawo nevamwe ende ndambodawo kuvabvunzawo kuti maitikiro ecovid zione zvimwe zvakasangana nazvitorongo vakati unoona vanhu vose vari mujera ihama dzangu saka handisi kuda special treatment inosiya vanhu ivavarivo varetusa. Saka ndatoonawo kuti nofunga munhu wevo atongoendawo nemweya wake wokutungamira mukati womusungwa.
Vakachengeterwa kujere ripi?
Vari paHarare rimamanza.
Ko panyaya yavari kupomerwa vari kuti iwo kudii?
Nyaya ndo iripo pamberi pedare vanoiramba asi zvichazoonekwa hazvo kana dare ragara pasi kuti richinzwa ubvo hwenyamupiri wemhosva vanova vamujujisi ronzwawo nyaya yavo ivo semusungwa dare rosopawo mutongo. But situation hatinge tingori nayo yokuti achipiwa zvakare kupinda kumamirisi yenyaya inenge iri pamberi penhare.
Rwendo runo wari kupomerwa mhosva ipi ya vanga vachifanira kumira nayo mudare. Tichiona kuti vakasungwa panyaya mbiri.
Mhosva dzavo kini zvakangofanana. Yekunzi participating in a public gathering with the intention of causing public violence, breach of peace and boycott. In section 37, subsection 1A, the Criminal Law Codification and Reform Act.
Abo vange vari gweta ravata kudzwa ngadziore va Webster GT ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Iyo iri kufanotungamirwa namuzvare Togozani Kupe nezuro yakadzinga dzimwezve nhengo dzeMDC Alliance gumi kubva mudare reparamende. Pange pave netarisiro yekuti mapato maviri aya achapinda muhurukuro dzekuti abatane uye ashande pamwe chete. Izvo zviri kurwirwawo nevechidiki veMDC vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai nemusi weSvondo. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti MDCT ndiyo inofanira kupomerwa mhosva nekuti iri kubvuma kushandiswa nezanu PF. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Chini chazobuda pachena semawanga enyora zvakatanzwa navabata ndechekuti wanakupe wanaponzo wari kushanda newezanu kukanganisa MDC alive. Ndochiripo ichocho zvese izvi zvekuti tinorita viko maMPC MPC Alliance isusu isu tava MPC Alliance mavhosi akawinda nemaMPC Alliance iwo zvakare zvese izvozvo hazvibatire hazvina sensi ngekuti iplani yezano wari kushanda pamwe chete nezano and ndochinhu chinoita kuti vanhu vasafarireba nekuti iwo wakupe wakawana dhosora 45,000 mu2018 elections 45,000 wachamisa wakaona mamillions emakoti saka vanhu vekuzimbabwe wakatanga pachete and chinoshamisa vanhu ndechekuti Supreme Court yekuzimbabwe yakatadza kuona kuti vanhu vekuzimbabwe vakasarudza kuti uyu ndiye mutungamiri wedu weMDC Alliance. Saka vanakupe ava vakunge tingangoti vanhu varombo vakaunzwa kustate house saka vakungodya zvese zvavanenge vaonekata.
Professor, izvo zvinoreva chii kuvanhu vanenge vachida kumiririrwa muparamende, vanenge vachida kumiririrwa mumakanzuru, zvinoreva chiizvi?
Hapasisina anovamirira. Ukabvisa vanhu vavakasarudza kuti vakumiririre ukavabvisa, saka hapasisina vanhu vakumiririra. Zvazvinoreva zvese nekuti paramende yemuzimbabwe haisisina vanhu vanosusira vanhu vazhinji vekuwezimbabwe. Makanzuru haasisina vanhu vanomirira vanhu vemumaguta vemumadunhu imomo. Ndokubvisa simba revanhu inonzi nechirungu disenfranchise kuti vanhu vakasarudza vamiriri wavo ivo vako vataurira kuti aiwa havachakumirire. Ko kana usingadi kuti vakumirire madii kuenda kumaelection dai wapiwa mukana kana usingati kuti ava vakumiririre chidzokera kune vanhu uvataure kuti hatishandi kuti ava vanhu vakumiririre chisarudzaiva.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Asi sachigaro veMDCT mudunhu reNorth America vaDan Moyo vanoti bato ravo harisi kushandiswa neZANU PF sezvo riri iro riri kupikisa ZANU PF zvine simba vachiti MDCT inotevedzera bumbiro remutemo renyika neribato ravo.
Hainhema izvo vakuru. I think vanhu vari kutipomera mhosva iyoyo vanhu vari kuona kuti vakafikirwa nemaitiro aitika nezvinhu from Supreme Court ruling because ruling yacho aina kuzovapepa iyo saka ndosaka vakuti isisi tiri kushanda nezvanhu isisi tinoshanda nemutemo tinoshanda nebumbiro renyika iyezve tinoshanda nebumbiro remusangano wedu saka isisi zvatakaita takateedzera bumbiro remusangano wedu tikaita zvinotaurwa nebumbiro redu iroro kuti chii chinofanira kuitika because bumbiro redu riri very clear maactions anofanira kutorwa kana zvinhu zvafamba nenzira yakasiyana negwaro racho
vari kuti zvakare muri kubvisa vanhu vakasarudzwa kuti vamirire vanhu vachisara vasisina vanovamirira saka vari kuti zvinobatsira vanhu sei izvi zvokuita recall makanzura namamember of parliament
well chekutanga vanhu vanofanira kuziva kuti vanhu vakaenda kuparliament vachinorepresenta bato redu nevanhu and therefore zvavanoita ikoko kuparliament kwacho nekumacouncil vanenge vachirepresenta bato redu bato redu seNDC ndo rakatumira vanhu ivavo kuti vanoita basa ravari kuita iro saka bumbiro redu riri iro rinoti kana munhu azodecida kuti haachadi kushandira bato redu tine right yekuti team recall and ndozvotoitika ndechekuti vanhu ivavo vakarecalliwa vakatotaura publicly either through social media kana kunyora maafidavit vachiti ivo havachabhelongi kupati kwedu ndosaka takavarecall
ko kune avo vari kuti imimi muri kuita opposition kuna mamwe maopposition party musi kuita opposition kuhurumende chinofanira kuva chinangwa chamapato anopikisa munoti
chinhu chakakosha ndechekuti strategy yatiri kukurwa iyi tichirwisana nezanu pf inyaya yekuti zanu pf haiteedzeri mutemo wenyika and isusu tida kuratidza kuti tiri different from zanu pf ndosaka tichirwisana nayo kuti tiibvise pakutonga and isusu tikaonekwa onesu tisingateedzeri yedu mutemo confidence yatenge tichipa nyika nevanhu vayo kuti isusu tichaita different from zanu pf inenge iri paai ipapo because kana takuita zvakangofanana nezvinoitiwa nezanu kusateerera mitemo yedu neconstitution yedu nemavalues nemaprinciples yedu semusangano then tinenge tarasika saka panapa isusu tida kuti tikorekte zvitadzo zvakaitika before we didn't need kuti tisvike all the way to supreme court kuti tizive kuti tinofanira kubehavha sei nekuti bato retu tinofanira kushanda sei because zvese izvo zvakanyorwa bumbiro repati kuti zvinoshanda sei saka isusu we are just following party constitution yedu tichimeka sure kuti tiri kuteedzera mitemo yedu
avo vange vari sachigaro vemdct mudunhu renorth america vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi zimlife.com inoti hurumende yatadza kunyengetedza varayiridzi kuti vadzokere kumabasa mushure mekuvavimbisa kuvapamhidzira mari inoita zvikamu makumi mana kubva muzana varayiridzi vanoti vanoda mihoro yavo iri mumadhora ekuamerica ichitangira pamazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica zimlife.com yekare ine nyaya pamusoro pekudzingwa muparamende kwenhengo dzeparamende gumi dzemdc alliance financial gazette rinoti goho rechibage rakadzika nezvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana mugore ra2019 Herald rinoti mukuru webazi remapurisa rinoferefeta mhosva recriminal investigations department vaCrispin Charumbira vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru gumi zvemadhora kuti vatongwe vachibva kumba nemhosva yekuita zveuori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
It's like a dead government. Government. Apana chana kubatsira nacho. Vanoku promisa kuti chakupai mari dze COVID-19. Chakupai zvakati zvinongotaurwa chete, but it's just a talk. Without any fulfillment. Apana chinofulfirwa. Saka zvinotora ngezvekuti kana America ikatombotifungawo ichibatsirawo matunhu medu mushe ikoko, zvinotendwa. Mwari ngavakudzwa komana, because hatina kana chinonzi life matiri. We are like any dead matter. Saka hazvina basa. Pachichasvika ivo kuti vavanhu vakaramba vakadaro kubata kuti misangano ngausangane, chamisa vasangane navana komiti navana vakupa chiitiwo chinhu chimwe. Varege vana mhonzero, vana mhonzero vanotesa kuti vanhu mhanyira mberi. Saka dai vanodo kurigwa vakadaroko, vakunyatsa kubatana nevamwe, vanodo kubatana nava, totoenda mberi, vakunyatsa kugadzira musangano.
Samaria Studio 7, Mutara Tracy PGHP. Ah, the uncle Tani here, which I have his house of Guatangre, I and Dwato Matagan and Mice. Do my womb, we are good one and a moon so. Tazingas, you would want to Matagan and Sakasakam, who found an Ashokunzi. Vana Monsu, a button in the MGC Alliance, ah, Muro, a jumping goodish, which I go, Kumana and a moon so, to Moses one pit. Iwe munzura naiwe ndianga kutaura kuti kwanzi ichamisa ndiyapinda atura kuti harvest house. Zano inongotiwo ndichamisa wadai kuti tirege kufamba zvakanaka ngori yedu mazviri apo njani yachamisa aisazvipikiri. Munzura wari kuti kwai hai ndawana harvest house yekwa zvipikiri ndichamisa. Pane mutereri wari kuti kwai akaona chamisa kubhodha. Hii, naedu imonoi vanhu chamisa sikana. Aiwa nava Jobu Scala, tine imi tinotenda va Jobu Scala nemwoyo wenyu wokubatsira varume vari mujere vaya. Rambai makadaro, haikuti hatikuzvioni zvamii muchiita neushingi hwaminawo, tinozviona.
Mangwanana akanaka vashamara, mangwanana akanaka vateereri vestudio 7. Ndichandiiti mwoyo dzemuchenja, ndiri kuJohannesburg. Ndichidawo kupindura pana ambuya vataura pamusoro pekuti handi chamisa ari kuvaurayira upenyu hwavo. Chamisa hana upenyu hwemunhu hwaari kuuraya. Ivo kana zvichizviurayira upenyu hwavo, ngavati vari kuzviurayira upenyu hwavo kuti vapinze mwana wekwaChamisa anenge asiri. Hakuna munhu akaenda kuvhota akafanikidzwa kana akatumwa nomo munhu. Munhu akaenda kubhodha akaenda nokumanikidzwa nezvinetso nekushupwa nezanupf kuzama kuti pamwe kuda kana tobva ukuno tibve tine zvinhu tichisvikawo kumisha kwedu, kwete takatumwa naChamisa. Vamwe hatitomuzivi Chamisa wacho, vanomboona fesi yakatisati, asi taitotsigira urongwa hwekuenda kubhodha zvisina kana zita raChamisa mukati. Ende hatiti kuzorega kuenda kumabhodha kusvikira zanupf yabva tasununguka. Izvezvi so chinovafadza chii kana ivo vari kunze kwenyika vachinzi kana wopinda munyika vanofanira kubhadhara $60 US dollar, iwo uri kubva kusouth africa kune rand US dollar unoriwana kupi?
Ndimasa Ngundu, tinoti makadiko pastudio 7. Zvanochida kungoti kuna vachamisa, zvine urombo kuti kuona kwangu kuti kuona kwedu vanhu vakati wandei hamusi kukwanisa kukwidza maelections a2023 nekuti makagarirwa nenyaya yepresidential age limit. Saka rambai muri pamwe chete navabiti muchikambeni ravabiti kusvika vasvika pamaelections, kana kuti whoever mune masara dzakuva president, but it's most likely biti kana aine support yenyu anenge aine simba. Kuita panyaya yemaningirikiri yemazita dai matotanga zvinhu kutoita rimwe zita nyuwane completely different name.
Idzo
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America yagara kwenguva yakareba ichibhadhara mari yakawandisa yekubatsira vanhu pasi rose. Mari iyi inobva kumitero inobhadharwa nezvizvarwa zveAmerica paine tarisiro yakakura yekuti inoshandiswa nemazvo. Asi izvi handizvo zvakaitwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Iro rakakundikana kuita basa nemazvo mukudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose nekutadzawo kudzivirira zvimwe zvirwere sezvarinotarisirwa kunge richiita. Mutauriri webazi rehurumende reAmerica State Department vaMorgan Octagus vanoti WHO yakaramba kuvandudza mashandiro ayo kusanganisira kuratidza kuti haiuzwe zvekuita nehurumende yeChina. Nekudaro musi wa 6 chikunguru gore rinouya America inenge yabuda mugungano iri. Asi America inoti hayo ichiri yakazvipira kubatsira munyaya dzezveutano pasi rose. Inoti kubva iko zvino iri kutsvaga nzira dzekubatsira dzimwe nyika dzinenge dzawirwa nematambudziko munyaya dzezveutano kuburikidza nemapazi ehurumende yeAmerica uye masangano akazvimirira oga. Kubva muna 2001 hurumende yeAmerica yabatsira nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142 billion kudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS, malaria, rurindi, ebola nezvimwe zvirwere. Mukuru mubazi reUSAID Dr. Alma Golden vanoti pagore America inobatsira nemari inosvika mabhiriyoni gumi pasi rose uye gore rino inenge yakapetwa kaviri apo nyika dzakawanda dzinenge dzichida rubatsiro rwekurwisana nedenda recovid-19. VaGolden vanoti chido cheAmerica ndechekuti kunyange hazvo inenge isasashande neWHO rubatsiro rwayo rucharamba ruchienderera mberi pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neWHO. Maawerengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Zvanguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi ndirikutangira mashoko ekuti pane vaedza kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vakakudzwa ngatiore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.